vakati kuti kuda kugadzirisa mitemo inoenderana nezvesarot and izvi zvaiitwa necabhineti tikuona kuti hazvina kupimira gwara nokuti isisu ndisi aspect of that art hakuna meeting yakashedzwa even iyo zeki kushedzwa mapolitical parties kuti tikuda kugadzirisa mitemo yesarot hapana input yakabva ipapo even patange tibvunza vemacivil society organizations maorganizations akamirana mai ana mayouth maorganizations anotaura nezvesarot nawo hakuna consultation yakaitwa even ipapo kune vanhu vagara vachichema vanhu vaya vanorarama neoct and navo vanhu vakakosha because vagara vachichema and now kana tichitarisa futi kuti zvabuda izvozvo zviri mugwaro racho hatisi kumbozviziva takangonzwa kuti zvaannounce chishamisa ndochoti parliament vagara kune rimwe bill range riripo rakaendeswa ikoko nezesini saka pataibvunza maparlamentarians vakatimirira ikoko vaitoti aiwa kune bill riripo ratokudiscasa tiona togadzirisa sei mwedzi wapfuura vakatoenda kukaripa vachigadzirisa bill iroro asi chishamiso kuti apa kwaminister of justice neattorney general vaitogadzira bill zvavo saka tiri kuona kuti kune zvisingafambi zvakanaka ipapo gwaro iri rebill iri harina kufambisa nemazvo hakuna stakeholder yakaitwa and even zvishoma izvozvo zvabudisa ndikuzvibvunza kuti zvabva kupi
timbonzwa kuna vagakanje munoti
ndechekuti kana muchinyatsotsanangura triple c munonyatsotsanangura muchiti sebato rinopikisa saka echokwadi kuti vanongopikisa sekutopikisa kwavari kutoita ipapa ndaandifunga kuti mubvunzo wenyu wanga uri wekuti ivo vatsanangure kuti zvakaitwa amendment yacho vanoita here kana kuti havaiti amendment yacho yakanaka here kana kuti yakashata because kana varivo vanotaura nezvemareforms cabinet yobva yafamba kuti iite part of maamendments maamendments anova part of mareforms vari kuwirirana nazvo here zvakaitwa kana kuti havasi kana kuti vari kuziva here zvakaitwa zvacho amendment yacho yakaitwa vari kuiziva here kuti chii chaitwa tisataenda kure nekuti dzimwe nguva tingada kuti dai kwakaendwa kukaripa dai kwakaendwa kuuzumba dai kwakaendwa kuchirezi dai kwakaendwa kuhurungwe dai kwakaendwa kwakati makore ese zvinosiitwa izvozvo nyika yese kunofambwa asi vanongoramba zvakaitwa amendment iyi vari kuinda here ndomubvunzo wandingangoda kuti kwavari vachipindure
regaitinzwe vachipindura muzvare yetiri yedenga hanzi hamuna kunyatsorova achipikiri pamusoro pindurai
tinzeiye kuzanupf ngaataure position yake yezanupf not kuda kunzwa zvetriple c of course tibato reopposition but anambot isisi tombasa redu ndorokupikisa ari kuti totaura kuti tiri kurida here hatingataure kuti tiri kuida things hatisingazivi it will be premature for us to say kuti no bill iri tiri kuziva isusu hatisi kumboziva zvati zviri mubill ipapo zvatakangonzva ndezve 30% women's quota nenyaya yeproof of evidence nyaya yevaloper kuti zvichireva chii hapana zvatinoziva saka you cannot say kuti isusu setriple c tiri kutopikisa bills topikisa chii chatisingazivi isusu zvatiri kupikisa iprocess at this stage because hatisati tapinda mucontent yebill kuti toziva kuti zviri mubill chii process yakaitwa we are stakeholders kana kuti maybe ivo sezanup vakaconsulte this is why he is not concerned about the processvagakanje
ndofunga mapindurwa endererai mberi
zvinotenda zvikuru saka ndo panotangira dambudziko redu rekuti kana pachinzi pakaitwa 30% kota saka havadi kota yaifanatatoswa mapesendeji akadii because pane dzimwe pfungwa dzisina zvazvinobatsira pakuvaka nyika dzakaita sekuti hanzi toda kukorekta process chekutanga chakaitwa nebill rinongotaura bedzedzi kuti munhu kuti arege sekuvhota anofanira bedzi kubudisa chitupa chake kana pasipoti yake kare munhu anga achitarisirwa kunzi abudise proof of residence handiti chechipiri zvanzi izvo women's quota ivo mudzimai yasvika iyo pa30% izvozvo chete pane here chiri kuitwa ipapo chichindawirirani nawe chekuti nhasi vanogona kuenda kudarizimhosva kana kuti vanoenda kuhighcourt vachinotaura kuti tibviseiwo zvakati munhu wezimbabwe anovhota anofanira kunge achingova chizvarwa chezimbabwe saka zvinoitika ndezvekuti nyaya dzekupikisa dzavanoita dzinobva pakuti ipapa vari kutotaura kuti tiri kupikisa chinhu chatisingazivi saka chavari kuramba chii
ndikubatei muromo vagaganye ndikubatei muromo asi pane chakaipa here kuti dai urongwa ihwo hwakangoitwa kujekerere kune veruzhinji kuma stakeholder wobvira ipapo
haisiyese mutemo kana matano esa anganzi ngatichibvei pano tiende tinounganidza vanhu pasi pemuti tikubvirani kuti zvinhu izvi pazvinoitwa izvi hazviitwe zvisina dare reparamende mukati hakuna mutemo unogadzwa munyika inoi zvisina pariamendi
Muzare kiri yedenga, pane chakaipa here kuti vanhu vanga vachiwedzerwa zvakaita sekota yemadzimai nekota yemayuti naizvo zviri kunzi zvabviswa zviri mubhiri ramusati maono wenyu kuti rakamira sei.
Mukomajonga, hatisati taimira mberi. That level of arrogance on the part of ZANU-PF and cabinet iri kutizosera mashure senyika. Kuzoti tifani kutoenda kuna nahurungwe kupi kukonsulta vanhu. Yet bill iri ndere vanhu tikatarisa even panyaya yewomen 30% iye dai angari mukadzi you would understand where we are coming from yes the quota it was increase the numbers of women but in the long run is that what we want
regai nomboedha kuna vagakanji vagakanji zvanga zvakaipei dai kuri kuti iro bhiri rapasiswa here rakangayaniswa kune veruzhinji ivo veccc havachipiwa mukana wokuisa zvinomwe izvozvo mubhiri iroro
mukoma according to constitution hapana pandakamboona panotaura kuti mutemo unogadzirwa muchinovhova TCC mutemo unogadzirwa muparliament mutemo haugadzirwa papress conference kana vakataura zvinhu zvinomwe vari kuoffice kwavo haasiriwo magadzirwo anoita mutemo unodzivegistration pachirungu zvinhu zvese zvinoitwa muri muparliament ndosaka muchinzwa vanhu vezimbabwe nhasi vachitaura kuti marifomuzi ari kudiwa nana chamisa mazuva vaipema musoro vachifamba nana mugabe vari muparliament kai ndopa vangadai vakazvimuvha asi hakuna munhu weTCC nokuchallenjai akambosimudza ruoko akataura pamusoro pemareforms